Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri muswe muvhuro ndira 9/2023 mbakatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva Justice Luke Malaba varamba kuti matare arikukundikana kutonga mhosva dzeuori.
Vasala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazotoka kudare muchitapfuura zuva ra23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndo zvakaitika panguva iyi shoma shoma yapfuura iyi.
Muumiriri wezengeza West mudare paramende vajob scala votaridza kumira pamberi pedare nekuda kwehurwere.
Munhu wese ane kodzero yekuchengetedza upenyu nekuchengetedza zviwanikwa nekuchengetedza zviwakwa uye nekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa.
Mafashamu emvura oparadza zviwakwa mune dzimwe nzvimbo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika Justice Luke Malaba vanoti matare emunyika ari kurwisa uori kunyange hazvo paine vamwe vari kugunununa kuti ari kukundikana. Vanoti pari zvino pane mhosva dzeuori dzinodarika 140 dziri mumatare uye dzimwe dzemhosva idzi dzakatopera kutongwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachiparura kushanda kwematare gore rino, vamalava vati uwandu hwenyaya dzeuori huri kumatare hunoratidza kuti mapurisa pamwe nevachuchusi vari kuita basa ravo nemazvo.
The common source of criticism received emanated from litigants.
Vazhinji vanochema-chema ndevaye vanenge vakundikana kumatare uye vanobva vati vatongi havagone basa kana kuti vane uori.
Vati matare anoshanda akazvimirira asingaudzwe zvekuita uye mitengo yavo inofanira kuremekedzwa. Vamalava vati kana vachuchusi vakaramba kuroverera munhu pasina humbo kumatare, mamwe mapazi ehurumende yakaita semapurisa kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission haafaniri kupindira munyaya idzi. Vaenderera mberi vachishorawo mamwe magweta ayo vati anoshoropodza matare.
It is regrettable conduct for a legal practitioner to go on social media.
Hazvina kunaka kuti magweta aende padande mutande kana kutaura nevatori vachishora vatongi nekuti vapa mutongo wavasingafariri.
Vamalava vati vanofara kuti kushandisa michina yechizvino zvino pasi pechirongwa chavo cheintegrated electronic case management system pane kuita kuti nyaya dzitongwe nekukasika. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vaudza Studio 7 kuti vafara nechitsidzo chaitwa navamalava kuti matare anoshanda akazvimirira, asi vati hapana chakaipa kuti munhu ataure kana asina kugutsikana nemutongo wedare.
Ngati pagore rapfuura iri hatina kumbotsimba eni kana kunyunyuta kubva kunani including kuna Chief Justice kutipane magweta asina kuzvibata zvakanaka pavaitira nenyaya dzekutsoropodza mitongo yabuda kumatare. Nyaya yekutsoropodza mitongo yematare I think inyaya iyi yakakosha zvikuru because inoita kuti vanhu veruzhinji vave confident kuti kana vaenda kumatare nyaya dzavo dzinotongwa. Kana tisina kufara nazvo tine kodzero yekutaura nezvekuti hatina kufara nezvazvo.
Muzvinafundo Love Momadhuku vaudzawo Studio 7 kuti magweta ane nzira yaanofanira kutaura nayo kana asina kufara nemutongo wedare.
kana uri gweta haufanofanana nemunhu ari kungotuka ari apo. Uri gweta chaurawo zvokuti aiwa hatina kugutsikana nechakati, usangovambawo kuti aiwa munhu iyeye achonge akatengwa, ndozvavari kuramba. And pamutemo chaiwo chaiwo magweta haafanoita izvozvo. Ndakataura kuti kana waita gweta wada kuita gweta, ita zvechigweta.
Meya weguta reHarare zvakare vari gweta vaJacob Mafume vanoti zvinofadza kuti Judicial Service Commission inoda kuti Matare aende kunzvimbo dzinogara vazhinji, uye kanzuru yavo ichavapa nzvimbo dzekuvakira Matare aya.
Tichange tichavapa land yekuti vavake makots pari zvino, toda kuti tivape land kutafara, tovapa land kubudiriro, tovapa land kuhighfirit. Iyi iland yekuti makots vanhu vasafamba vachipinda mumakots. Saka isusu seguta tiripo kubetsera makots, kubetsera majustice system nokuva provider pekuti vavakire vanhu vaite access to justice.
Vamalava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo, zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika aone kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vati Matare anotarisa kuti mutemo utevedzwe munguva yesarudzo, vachiti izvi ndizvo zvega zvingaite kuti munyika muve nesarudzo dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanonzi vari kurwara zvakaipisisa zvekuti vana chiremba vakurudzira kuti vambomira kuunzwa kumatare kwemasvondo maviri ari kutevera vachimborapwa. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Rimwe remagweta avaSkala vaHarrison Nkomo vaudza Dare kuti ana chiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vaSkala vari kujeri mukupera kwesvondo, zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa navaSkala akanangana negoredzva, vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza Dare kuti ana chiremba ava vakapakurudzirwa kuti vaSkala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashoma ari kutevera zvitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza Dare.
Nemusi wemugovera watapfuura uye vaSkala vakaonekwa nemadokta avo pamwe chete nemadokta ekuprisons. Ana chiremba vakatenderana kuti zvechokwadi urwere huripo urwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vaSkala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare muzvitapfuura zuva ra23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndivo zvakaitika panguva iyi shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vaSkala nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavaSkala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzimwe dzenyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi, vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika, yavati yakasiyana neyavaSkala avo vakanga vaudza dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuZengeza West vavanomirira vari kuti kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapa chikonzero chekutanga chekuti hapana mutemo chaiwo wakanyorwa unotaridza kuti zvingafambiswa sei kana zvitemo zvakadaro zvinge zvaitwa. Ukadare rikazotarisa zvakare rikati panyaya yavaChamisa yakatepfenyurwa panguva yazvaiitika nekuda kwekuti inyaya yanga yakatarisirwa nenyika yose. Saka yabva yati izvozvo zvasiyana nenyaya yavaSkala pakuti semaonero edare nyaya yaSkala haina kumirirwa nenyika yose, yakangomirirwa nevanhu vazvimashoma vanove 16,000 vanomirirwa navaSkala vekuZengeza zvakare vana vavo vari kuchikora.
VaSkala vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yebato reZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vaskala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi asi magweta avo ati izvo zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinoti hadzisi kuzovega mutumbi wamuzvare Ali kudzamara Vaskala avo vave nemazuva anodarika mazana maviri vari mujeri vabudiswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi kunze kwezvimwe zvikoro zveboarding kumasvingo nekumanikaland, uko kuri kuchirwa kuti kunogona kuita mafashamu zvinokanganisa vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi pane kupokana pakati pevarairidzi nehurumende kuti zvinhu zvanga zvichifamba sei kuzvikoro. Vamwe varairidzi vanoti vamwe vavo havanokwanisa kuenda kuzvikoro nekuda kwekuti vari kushaya mari, asi hurumende inoti zvinhu zvinenge zvanga zvakagadzikana. Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vati vari kushushikana zvikuru nekuda kwekukwidzwa kwemari dzechikoro pasina kutaurirana sezvinokurudzirwa nehurumende. Kuti tinzwe kuti zvanga zvichifamba sei, tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, avo vanoti kuzvikoro varairidzi vachiri kugunun'una nenyaya yekuti mari dzavari kupiwa dzishoma. Kuti tinzwewo nezvinyaya iyi, regai tichiende kumutori wedu wenhau Nunurai Jena.
Mumwe mubereki ane mwana ari kudzidza pakutama amai Joyce Matinyare vanoti mari yave kudikanwa inoita madhora chiuru chimwe chete nemazana mashanu yakawandisa, uye vati vamwe vana vanga vasina kubhadhara vadzingwa.
So tichitanga kuwirirana vachiti vakupraivatisa private school vari kuda 1.5.
Amai Matinyare vanoti vave kutotengesa midziyo yemumba sezvo vasiri kuda kuendesa mwana wavo kune chimwe chikoro iye ari kuda kunyora bvunzo dzeA level.
Titotenga matv kana muchitenga titotengesa but some of us we are stuck between a rock and hard place. Ndiwo mwana waapa osumubvisa now ndiye ndomisa pane makonde with the prevailing situation inde tovaticha wakutogara pano kwavo kutopedzisa mubhadhara mafizi wakuereta.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mubereki vaThomas Mbewe. Mumwe mudzidzisi vaHosten Mutapa vanoti vaenda zvavo kubasa asi zvinhu zvakaoma sezvo hurumende isina kuzadzikisa zvayakavavimbisa.
Hongu zvikoro zvavhurwa nhasi uyezve varairidzi vazhinji vadzokera kumabasa kunyange zvazvo zvakaoma, nekuti chimiro chiripo ndechekuti vazhinji vedu mari dzemabhazi chaidzo dzokudzokera kumabasa hadzipo. Mari dzekutenga zvekudya zvavachanoshandisa vakamirira muhoro wavo mwedzi uno hadzipo, uyezve mari dzekubhadharira vana vavo school fees hadzipo.
Nyaya yekukwidzwa kwemari dzechikoro dziri kunetsa muzvikoro zvekuti vamwe vabereki vane vana vanodzidza pakutama vakatoendesa chikoro chavo kumataredzi mhosva yepamusoro kana kuti High Court mushure mekunge chikoro ichi chafunga zvekuzvimiririra kana kuti privatization, zvakaita kuti mari dzechikoro dzikwidzwe kubva pamadhora mazana matatu emadhora ekuAmerica kusvika pamadhora chiuru nemazana mashanu kutanga kutoro yekutanga gore rino. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Association vaBhani Manokore vati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari pasina kutaurirana nevabereki. Izvi zvakatsinirwawo nemutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro pavakati votaura neStudio 7.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo. Tiri kunzwa kufara chaiko nekuti vana vakawanda vakwanisa kuenda kuchikoro, uye varairidzi vanga varimo muzvikoro vakamirira kutopa mdijia mhande pa msoro soro atina kuona kana kusangana nemiri jonga na mwabereko ndo wachiru ngomanya manya wachie za kuchagoo njimbo wachiru nzoo kuchikoro wachita sei sei andu nga doda vila kutupano pera vikirino jese zinge zonyato techeka vana wachinya sotija sukanya
mutunga miri werimwe sangano rinomiri la wazizisi re amalgamated rural teachers union of Zimbabwe kana kuti ATUZ va Obet Masaraure vanoti vamwe vadzidzisi zvikamu makumi mashanu kubva muzana havana kuenda kuchikoro sezvo vasina mari dzekufambisa uye vana zvikamu makumi matatu kubva muzana ndivo vaenda kuchikoro nhasi.
Kuru za kutikana kufura kwewe kukewa rairiti lewana wa kutikana wese kukewaribu kitasa mamrofi za wangakana kwa hiti wanese kwa janyaga au kwa honi kitasa hiti asho mamwe asili manikale kine masimu taona lina atendezi hili lo kushikira wana anosha wakuma 30% aliyo wa akenda wane kumwe shukoro asiwa rairiti wa shizi wa kutikana kuhiga mashukoro shukoro kakaura kana paende wana asiwa kwa rairiti hiti
kunyange urumende kubudikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakavimbisa gore rapera kuti vana vachaenda kuchikoro pachena gore rino izvi hazvisi kuitika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hapana nyaya yekuti chikoro mahara sezvo hurumende ichizongokwidza mari dzemichero kuti ikwanise kuwana mari iyi.
Chokutangisisa panyaya yefree education apa zvakakosha kuti tijekese kuti pachokwadi chaipo hapana chinonzi free education nekuti kuti makati mwana wese weprimary ngaaende kuchikoro asingabhadhari mafisi it means pane maexpenses anenge ari kid ende maexpenses eyayo anozongoda kunge achibhadharwa saka anozongobhadhara kazhinji mataxpayer ndo anobhadhara kuti hurumende yopedzisira yakwidza mataxes.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya yemamiriro anga akaita zvinhu muzvikoro sezvo vandoro vati vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvekurima nerenjodzi kana kuti Civil Protection Unit ari kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira mafashamu emvura ayo akukura zvimwe zvirimwa kumwe nezi mudunhu remasvingo uye kuparadza matenga ezvikoro kubwera nekunkai. Vari munzvimbo dzakaderera ndivo vanonzi vari mudambudziko guru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro nematunhu mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo.
Nyaya dzemadisasters inyaya dzinobatwa nebazi reCivil Protection, asi munhu wese ari kuti ane kodzero yekuchengetedza upenyu, yekuchengetedza zviwanikwa, yekuchengetedza zvivakwa uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa. Naizvozvo ini sadevelopment practitioner ndinoona zvakanyanya kukosha kuti kunyanya varimi vanofanira kuva vari alert kana kuti vakangwarira dambudziko irori, nekuti madisasta iyaya mafashama iyaya ari kutaurwa neDepartment of Protection ane dambudziko guru kwazvo kunyaya dzefood security, kunyaya dzezvipfuyo.
Zvinombokonzerwa nei kuti kuzoita mafashamu kudai?
Mafashamu tingati ndo yatingati maresults emacyclones. Zvikonzerwa nekushandurwa kwaita mamiri ekunze, rekuti mhepo mupengo dzinongouya, madutu mupengo anongouya, mhepo idzombura mupengo dzinongouya. Kuda kwekushandurwa kwaita mamiri ekunze, tikatarisa the root cause the climate change, taona kuti nyaya dzemaindustry zviitwa nemadeveloped countries zvavari kushandisa maindastry yavo, kuona zvakare nyaya yeglobal warming ichisiyidzwa nenyaya yekuparadzwa kwemiti, zvakare ingati indastry ndo inyanyanya kupa dambudziko irori.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti veruzhinji munoona vaine ruzivo here rwakakwanira kutiva zvigare vakazvichengetedza munguva dzakadai.
Ya jekita nechekuti dambudziko remaflags rinobata vanhu vari panzvimbo dzakasiyana. Zvimwe zvacho zvinobva kuya vanhu vakavarayirwa, vamwe vari kunangira vari ruzivo rushoma. Asi panyaya idzi dzakakosha kuti vanhu vedu varambe vachidzidziswa nguva nenguva. Midziyo panyaya dzemaflags nenyaya idzodzi rwakakosha. Hatigoni kuti vanhu vane ruzivo rwakakwana kana kuti havana ruzivo rwakakwana. Asi ibasa remunhu wese, ibasa reprivate sector, ibasa rehurumende, ibasa remaNGO, ibasa revanhu vane ruzivo nezvazvo kudzidzisa nekuyeuchidza mumwe waugere naye kuti nyaya yemaflags, nyaya yemepombe ngo iyoyi idambudziko munhu ngaagare akangwarira uye akatarira chii chiri kuitika.
Saka chenjedzo yamungasiyirewo veruzhinji ndeyekuti kudii vakanjengo.
Naizvozvo varimi vedu vanofanira kugara vakavhura madziso uyezve vakatarisa zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo. Vanofanira kuramba vakateerera mashoko eunyanzvi, mashoko echenjedzo anobva kuhurumende kuburikidza nesanganiro Feeding Protection. Saka anodayira kuti makore apfuura takatanga dambudziko irori kumanika nemuprovhinsi. Cyclone idai yaparadza zvipfuyo, yaparadza zvirimwa, yaparadza upenyu hwevanhu. Saka nyaya yemadisasters inyaya yakakosha kuru munyaya dzebudiriro.
Avo vangu ari nyanzvi mune zvebudiriro yematunhu vaNicholas Kanjengo vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvakadaro nepfenyuro yeSABC News yati zvizvarwa zveZimbabwe zvina zviri pakati pevanhu vasere vakafa mushure mekudhirikirwa nemugodhi kuDrykop pedyo neLimpopo nemusi wechishanu kuSouth Africa nekuda kwemafashamu emvura. Vamwe vakafa chizvarwa chimwe chete chekuSouth Africa nezvitatu zvekuMozambique. Mugodhi uyu waicherwa zvisiri pamutemo.
Chirongwa ichi chiri kuuya vana kuAmerica chirongwa chagara chichiitwa makore ese awa. Chinorongwa neUS Embassy kuno kuHarare kuZimbabwe. Vanotsvaga vana vari muutungamiriri vatingati leadership kumateacher institutions kwedu. Ndivo vavanosarudza vavo kuti vaende kuAmerica vanodzidza maringe nezvecivic education, mamiriro ezvinhu munharaunda dzatinogara dzakasiyana siyana. Saka benzi rekuenda kuAmerica nderekuti vanodzidzawo kuti America senyika yakabudirira ndezvipiwo zvatingadzidza uye tikakopawo tikadzoka kure kunyika kwedu tikazvishandisa zvakakwanisa kuti nyika yedu isimudze. Saka chirongwa chakagara tichiita makore kubva nanyange 2014 ndepatakatanga kushanda neUS Embassy ichise organization yeFemale Student Network. Vanga vachingotibatsira kuti tivabatsire kutsvaga vana ivava especially vasikana vaFemale Student vatinofanira kushanda navo. Saka uchaona kuti izvi zvinoizvi takutosanganisa kunyange nevakomana nekuti tine chirongwa chatakatanga kuorganization chinonzi chemamale champion. Saka takusanganisa vakomana nevasikana avo vane taridzira kana kuti vane potential yemaleaders yemaleadership skills kumateacher institutions avo. Vana ava vanofanira kunge musecondary year kuteacher institution vatovapa attachment pakupinda mthird year. Zvinoitirwa kuti kana vachinge vadzidzoka pavanodzoka kufinal year yavo vagozouya vachikwanisa kuimplimenta zvavanenge vadzidza kuAmerica zvira vachisimudzira dzidzo yemuno muZimbabwe maringe zvakanyanangana nebudiriro nekusimudzirwa kwevadzidzi mumateacher institutions vachibatsirana zvakare nemaunivhesiti nemakolleges edu. Saka chinonyanya kubatsira kana kuti chinonyanya kunangana nevana vekumaunivhesiti.
Pari zvino vana vangani vakwanisa kunge vari kuenda kuAmerica uyezve vari kuenda kupi nekupi?
Pari zvino ndisati ndakatarisa seorganization yedu tingati tane more than 30 mastudents ataendesa kubva muna 2014 nandirikutaura. Saka zvimwe chivo chiri gore negore yeorganization yedu inowana vana kana kuti vatatu kana kuti vashanu vanoenda vakamira organization. Asi zvinoreva kuti muZimbabwe munomu tinotiwana mastudents kana takatarisa Zimbabwe maunivhesiti ari muno mastudents anogona kutyikarana kuma 10-15 vanogona kuenda vakamirira Zimbabwe. Uyezve chirongwa ichikazvi hachibate Zimbabwe chete kunyika dzakaita sana Mozambique muSouthern Africa imomo kumakolleji nemaunivhesiti iwayo anowana vana vachienda. Saka ndingati nhasi vana vanga vachienda vakaperekedza vana 4 ndovanga vachienda vakamirira organization. Saka tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chiri kuramba chichisimudzira chichienda kumberi uyezve vari kusanganisira kuvakomana kuitira kuti pavanodzoka zvinobatsira organization yedu kuti muti saka vachanga vari kusvika muna February iko ndipo vanenge vari kuAmerica vachidzidza zvidzidzo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe muzvare Evanice Munando. Avo vanoti vari kufara sezvo vadzidzi vana vari pasi pesangano ravo rinoshanda nevadzidzi vari muzvikoro zvepamusorosoro vakwanisa kunge vari pakati pechikwata chasimuka munyika nhasi chakananga kuAmerica kunoita zvidzidzo muzvikoro zvemunyika iyi muchirongwa chiri kukokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
direct from Washington, the voice of America.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano munyika dzinoti dziri kuwirirana neongororo dziri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica pakuongorora vamwe vanhu vari kuramba vakatarisana nekusamira zvakanaka kweutano hwavo mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Dambudziko iri rinonzi Long COVID uye Journal of the American Medical Association yakaburitsa gwaro rezvarakawana muongororo yakaitwa munyika dzakawanda. Mutori wedu nhau Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano vachiongorora nyaya yechirwere cheCOVID-19 muzvare Lansi Moyo vati hapana ati ave neruzivo kuti zviri kufamba sei pakuti munhu arambe achirwara kwenguva yakareba kwete mavhiki maviri anotarisirwa kuti ange apora.
Yatinoti long COVID ndezviya zvaizwa munhu paairwara chirwere cheCOVID zvinozongoramba zvichienderera mberi kunyange iye asisina chirwere, zvakafanana neyatinoti shortness of breath kana kuti persistent coughing, munhu anoramba achingokosora kana kuti mapapu anonunuka kupera mvura yevamwe nekurecover. Ndozvatiri kutaura kuti izvozvo zvinoramba zviri pamunhu pamusoro wakanyanya pane imwe nguva kana kuti kunzwa kushewa appetite mumukanwa kana kungonzwa kupera simba yatinoti excess fatigue. Saka tingatichida kutaura muchidimbu zvakare pamusoro pekupora from long COVID zvinongotora nguva yakasiyana siyana zvichienderana nemasikirwe nemabarirwe akaitwa munhu.
Muzvare Moyo vatiwo
pari zvinhu hapasati pane test inoitwa kuti zvionekwe kuti munhu ane long COVID, asi munhu akamborwara neCOVID anenge achinzwa zvinenge zvakangofanana nemunhu ane chirwere cheCOVID asi iye anenge asisina zvake utachiona. Vamwe vanogona kunyva nemubvunzo kuti ken long COVID, long COVID inokwanisa kuuya ichienda here? Hongu, long COVID inokwanisa kuuya ichienda. Mwewe kubatwa nelong COVID hazvinei nekuti wakamborwara neCOVID kwenguva yakareba sei.
Vaendera mberi vachiti nhomba dzeCOVID-19 hadzidzivirire kurwara neCOVID-19.
Long COVID inobata vanhu vakabaiwa nhomba yeCOVID. Nokuti nhomba yeCOVID haidziviriri munhu kuti asabatwa neCOVID, asi nhomba yeCOVID inodzivirira udzamu hwemarwadzo anoitwa nemunhu kana azobatwa nechirwere cheCOVID.
Mumwe akambobatwa nechirwere cheCOVID-19 amai naMatrai Felicia Mtemwa vaudza Studio 7 kuti kubva zvavakabatwa nechirwere ichi muna chikumi gore rapera utano hwavo hausati wadzokera panzvimbo.
Musana unorwadza still nechifuva chinouya asi hachisi hacho chiri serious. Chandinongotaura ndechekuti handichisiri uya munhu aive zvandaive ndiri before COVID hazvisizi izvo zvandiri manje.
Vamwe vari kusangana nematambudziko pautano hwavo mushure mekumbobatwa nechirwere cheCOVID-19 ndiva Malvin Tarisai Mudyiwa.
The first 2.5 months ndairwadziwa ndichivaviwa vaiva zvokuti ndaishaya kuti ndokonya papi muviri wese waivava. Paizvozvo ndakaita constipation zvoreva kuti izvo ndanga ndichitadza kurelisa mabowels angu zvakanaka. Ndainzwa kakuneta chinzwa zvazvakangosiyana chinzwa mutumiri wangu au wakasiyana nezvavanga uri mazuva apfuura. Izvi zvakaitika kusvikira mwedzi yandingati mitatu kusvika munana December.
Ongororo yakaitwa neJournal of American Medical Association inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% vane chirwere cheCOVID-19 chisinganyatsopere mumuviri kana kuti long COVID vanogona kunge vakarwara zvishoma neCOVID-19 pakutanga kutapurirwa kwavakaita. Asi ongororo iyi inoti vanozoramba vave kunzwa kuneta, kutadza kufema uye kutadza kunyatsofunga zvakanaka vachikanganwa zvinhu zvose zvinokanganisa magariro avo. Munhu ane long COVID anonzi anoita seakakuvadzwa njere kana kuti traumatic brain injury. Madzimai akawanda ndiwo anonzi anoita dambudziko iri kunyanya kudarika varume nevana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk umo tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Mutongi mkuru we Matare, Justice Luke Malaba, voramba kuti Matare arikundikana kutonga mhosva dzeuori. Mutungamiri wezengeza West mudare reparamende vajobstala votadza kumira pamberi pedare nekuda kwehurwere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.